rema by-election tiri kufamba zvakanaka chaizvo mubato revanhu bato re-MDC tiri kupinda mu-election iyi titakabatana nemamwe mapolitical parties se-MDC alliance tiri kutatirikirudza ma-MP 26 pa-29 zvakandizipo ma-councillors tiri kushirudza 85 nyika yese kampeni yedu hatisi kuda politics dzekutukana dzekunyombana dzekurovana tiri kuda kuti vanhu vataure zvavakamirira isusu sebato tiri kutenda nekampeni yekuti tinoda kuita zvakanakira ruzhinji asi isusu seMDC taita bato raita vanhukadzi vakawanda kudarika vamwe mamwe mabato vari kukwikwidza pasarudzo iyi takawirirana semusangano kuti tichapa rubatsiro rwakati kurei kumaareas ari kukambenwa nevanhukadzi
asi katiri panyaya yekusimudzira madzimai vamonzora takanzwa kamai kupe vamaishanda nawo vachiti aiwa muri kutovadzikisira nezvakaitika mubato
zvekuti munhu adzingwa mubato hazvinei kuti mukadzi kana kuti murume zvinodhipenda kuti iye adzingirwa zvipi abudira zvipi musangano macho mukatarisa muMDC imomo makabuda vanhu vakawanda makabuda vomuda hasi mudzimai kakuti makabuda tendai miti hasi mudzimai nokuti vane zvavakaita ivo amai avo vakaita press conference yavo vakati ivo bato ratemurwa nepakati vakati ivo vapresident nechimwe chibandiko mutemo weMDC ndire kuti kana uchida kuita president weparty unovhoterwa kuextraordinary congress mai vana kudzingwa nemunhu mubato ndivo vega vakataura kuti ndaakutungamira chibandiko changu isu vatangovasiya vachienda asi kana zvinge zvadaro tinotora city redu sematorero atangoita masiti emamwe maMP akanga ane mapato avo hapana kushungurudzwa kwavakaitwa amai kupe
touya panyaya yealliance apa vamonzora vamwe vanopikisana nemi vari kuti muri kungobatirira zita rekuti alliance nekuti vakanyora chibvumirano chacho vakawanda havasi mubatanidzwa imomo masara naani chaiwo akanyorerana chibvumirano ichi
chakakosha patinenge tichitaura nealliance haasi munhu akasaina nekuti vazhinji vakasaina havasisipo mukatarisa kuMDC yandotungamira ini munhu akasaina ndiMorgan Tsvangirai vaMorgan Tsvangirai havasisipo vakashaya saka panouya akavatsiva ndiye anenge amukuru webato iroro mamwe mapato aya vamwe vatungamiri vakabuda mumapato imomo mapato iwayo akasara so muenzaniso waWelshman Ncube vakabuda mubato ravo vakanojoina MDC vatendai biti vakatandaniswa kubato ravo rePDP vakatsiwa namai Matibenga vaNcube iko zvinobvi vatsiwa navamandaza saka kutaura kwatiri kuita iko zvino tine maalliance partners 6 out of 7 akaenda kuelection ya 2018 avakabuda chete mualliance ndevangarufumi netransform zimbabwe yavo
mune imwe nguva makambotaura mashoko ekuti iri ranga risiri bato vamwe vari kuti vakadzingwa vachinzi vainge vaenda kualliance mungatsanangura kuti zviri kufamba sei papo
chekutanga mukova blessing MDC alliance harizi bato MDC alliance mubatanidzwa wemapato anga ari manomwe 7 iko zvinoizvi amatanhatu saka bato rimwe nerimwe rinenge rina president waro zvozobatana kuti tiite mubatanidzwa wemapato unonzi MDC alliance so anenge ari mutungamiri kana kuti president weMDC ndiye anova mutungamiri weMDC alliance hakuna munhu mukoma blessing akambodzingwa nenyaya yekuti akanga ari memba yeMDC alliance inhema idzodzo vanhu vakadzingwa nokuti vakanga vafoma rimwe bato risiri bato reMDC
asi vamonzora vamwe vari kuti nekupatsanuka patsanuka kwaita bato uku zvinenge zvaakureva kuti zvainge zvichida kuitwa navatsvangirai zvinenge zvaparara vamwe vachitotaura kuti avaone MDC alliance ichikwanisa kutora kana chigaro chimwe chete zvacho mumabi elections umu
vanhu vanongosvora ka vanhu vagara vachisvora kusvora mbodza nezvimbira